story. Big go.
Fire Sting Record.
Mungata muni nechironda.
It's a black spider, me say danger and I could meet a one more time. Don't be miss and chuck cheat time. DJ Jack, baby, who has one bit of busy? Jango Zaramu Musoro is stress. Kuti wandiramba, is the case in the Sarana Zibundu, si wombe muye kere. Tami yava ndaka chambisa, chata yironga nandave kutakusatisa. Inurwazi waini ndaka kutarisa, chata ita kutaita mchangisa. Baby, nino da hundire kere. Pamoyo pangu mfungwa tangu ndine jiro nda jiwombe chisingapore. Ndaka chata, sorry. Baby, nino da hundire kere. Pamoyo pangu mfungwa tangu ndine jiro nda jiwombe chisingapore. Jino ziva nini ndai kuchita ziko shinozi baby ndave kurigreta. Tumatiri obota ndaye calculator panacha kabure baneze sezo ndaita. Abazi veze vanoda tiko dana na mwe ave muguva ndipo paticha siyana. Vamwe vakafara ninewe patakarambana. Zukamudiwa maziru do tiko dana na ta. Baby nino da hundire kere. Pamoyo pangu mfungwa tangu ndine jiro nda jiwombe chisingapore. Ndaka chata, sorry. Baby nino da hundire kere. Pamoyo pangu mfungwa tangu ndine jiro nda jiwombe chisingapore. DJ Jack, baby who has one pizza busy. Jango zaramu musoro is stress. Kuti wandiramba hizi kesi nda sarane zibundu ziwombe muye kere. Tami yava ndaka chambisa, chata yironga nandave kutakusatisa. Inurwazi waini ndaka kutarisa, chata ita kutaita mchangisa.
Sorry.
Fire Sting Record.
Mufungwa tangu ndine jiro nda jiwombe chisingapore. Ndaka chata, sorry. Baby nino da hundire kere. Mufungwa tangu ndine jiro nda jiwombe chisingapore. Yeah.